Uwandi wevanhu vari kubayiwa nhombai wabva wapetwa kanoita kagumi mazuva mashomana napfuura iyaya. Kwaisibayiwa vanhu vanoita kuma 500-600 vhiki yapera iyo, asi iye zvino kwava kubayiwa vanhu vanosvika kuma 5,000-6,000. Nhamba yacho yakwira zvikuru.
Chingava chikonzero chei chiri kupa kuti uwandi hwevanhu vari kubayiwa nhomba yecovid-19 hunge huchiwedzera zvakadai panguva ino?
Handizivi chikonzero chiri kukonzeresa izvi. Inogona kunge iri nyaya yekuti tamubva kuenda kufase 2. Fase 2 iyi ine vamwe vanhuvo vakawanda kudarika vanga vari kune mamwe mafase. Inogona kunge iri nyaya yekuti vamwe vanhu vasiri mahealth workers vanenge vane chivimbo nenhomba iyi kudarika mahealth workers. Inogona kunge iri nyaya yekuti kuda vanhu vakawana mukuru wenyika achibayiwa kuVictoria Falls zvikavapawo zvivindi nekuvimba nayo. Handizivi kuti chii chaitisa. Asi kana mafiga ari kunyorwa ari echokwadi, tinoti izvo aiwa, programu yokubaya vanhu nhomba iyi inenge ichakarobudirira, inenge ichakaroita kuti tikwanise kubaya vanhu vanosvika nhamba yatiri kuda ye 60-70% yepopulation yeZimbabwe.
Nyika iri kutarisirawo imwe nhomba kubva kuIndia uko. Zvakakosha sei kuti munyika muve nenhomba dzakati wandei wandei dzeCovid-19?
Kuwanda kwenhomba munyika tinoona kunge kwakanaka, chinhu chatagara tichikurudzira. Tiri kuona dzimwe nyika dzakabudirirawo dzine nhomba dzakati kuti dzadziri kushandisa. Hatizivi kuti ichashanda kudarika dzimwe ndeipi. Saka pane ongororo dzinofanira kuitwa nehurumende dzakasimba dzekuti tione kuti panhomba dzavari kunza apa ichanyaya kutipa maresults akanaka ndeapi pakudzivirira chirwere checovid-19, uyezve inenge ine safety profile yakanaka kudarika dzimwe dzese ndeipi.
Sei izvozvo zvakakosha, Dr. Madzorera?
Kuitira kuti tichienda mberi tinenge takuziva kuti iyi ndo nhomba inoshanda muno, nokuti mashandiro enhomba idzi anosiyana siyana nekunyika kwadzenge dziri maringe nemavariant evirus recovid-19 rinenge ririmo munyika imomo. Saka ndinoona zvakanaka hazvo kuti tiwane imwe nhomba inouya kuzobetserana nedzirimo kuti tigoenzanisa tione kuti izvo ingatiitire zvakanaka ndeipi.